very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 26, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we're talking about the financial crisis that has hit hard Zimbabwe embassies in various capitals of the world.
At least four Zimbabwean embassies abroad have been taken to court in their accredited foreign countries for failing to pay rentals as Treasury battles a $7 million debt over accommodation for its diplomats in 45 missions. To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 6065 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. Foreign Affairs Secretary Ambassador Joy Bima says government has since slashed allowances for its diplomats, while some ambassadors have since abandoned their official residences for rented accommodation because they were no longer habitable, while others left as part of measures to contain arrears over rentals that continue to escalate.
Hongu vatereri ndo nyairi kunetsa yatiri kukurukura nhasi yekunetsa kana kuoma kwaita zvinhu hazvisina kuoma muZimbabwe chete zvaomawo nekunze kwenyika kune mizinda yeZimbabwe kana maembassy kwatinonzwa kuti nezuro munyori mukuru muboka kana kuti mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambassador Joy Bima vakanga vari pamberi pekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeparamende pavakapa humbo kana kuti testimony yemamiriro akaita zvinhu maembassy kana kuti mizinda yeZimbabwe iri kunze patinonzwa kuti vakazivisa kuti mizinda mina unoti uri kuLondon, uri kuNew York nemumwe uri kuHong Kong mumwe wacho havana kutaura kuti uri munyika ipi inonzi yaakuendeswa kumatare nenyaya yekukundikana kubhadhara mitero. Pamusoro pezvo vashandi vemizinda iyi tinonzwa kuti kubva gore rapera havanga vachitatarika kuti vawane mari dzavo dzemihoro kunyange hurumende yakatora danho rekuti mari dzemihoro yevashandi vari kumaembassy ikoko dzibviswe kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika zviiswe pasi pebazi rezveupfumi zvichireva kuti vanga vakuwana mari yavo pasi pesalary service bureau. Asi tinonzwa kuti zvakadaro zviri kukonzera matambudziko nekuti mari dzavo dzinenge dzichiiswa kumabhanga ari kuZimbabwe ivo voshandisa macredit card munyika mavari kuti vange vachikwanisa kutora mihoro yavo. Tinoziva mamiriro ari kuita nyaya dzemihoro yehurumende, vazhinji vari kunonoka kuiwana. Yawanikwa mari dzacho havakwanisa kuzvitora mabhanga nematambudziko akasiyana-siyana. Ndiwo matambudziko atiri kuzeya nhasi tambokurukura nasachigaro wekomiti yeparamende vanove zvakare mumiriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vachimirira ZANU PF vachitaurawo kuti aiwa zvatakanzwa nezuro kubva kuna ambasada Bima zvinonzwisa tsitsi, zvinonzwisa urombo uye zvinonyadzisa nyika kuti zvinge zvichiitika zvinhu zvakadaro. Vachiti kurudziro yavo yanga yakasiyana-siyana yemaonero avakaita vachipa kuna vaBima tavabvunzawo panyaya yekuti ko kuvhara mimwe mizinda zvikanzi ikurudziro imwe yatakaitawo kubvira kare. Asi dambudziko riripo nderekuti mutungamiri wenyika chete vaRobert Mugabe ndivo vanokwanisa kuti vharai muzinda wakati kana kuti kwete. Saka ndonyaya yatiri kuti kurukure tinzwe kune mivana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti matambudziko aya ari kukanganisa iwo zvakadii mukufambiswa kwemabasa kumaembassy enyika dzamuri. Pindai muchirongwa ndechenyu Diaspora Forum chitatu choga choga patinopamukana kunemi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Gande.
Yevo Chonga. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Siyazi kubana udaba lwemali lolu ayisulo dubo olusekhaya kuphela solusabalalelwa zelafika emazweni aphetheya kunye lalawo ngamakhelwane lapho okulezigodlo zabameli beZimbabwe emazweni wona la achieneyo. Sizwa kuthiwa khona umumo kawumanga kahle Jonga bathi bona abanye kade behlala kwezinye izindlu sebasuka njalo siyazi ukuthi ezinye indawo ezifana la khona phe America lapha embassy amafoni kawasebenzi sizwa ukuthi wabehluleka ubhadala njalo sike sezwa kunyanga ezedlule ukuthi abanye ambassador sebephila ngokudla inyawo zenkukhu ngoba hayi umumo wakho na bathi ka umanga kahle yilo udaba esilalo lamhlanje egudwini lingasifonela ku 0012026192077 lapha inombolo yokuthi lingasifonela liyasibamba nje khonapho khonapho kodwa ke labo abalomakhale khukhwini abafuna ukuthi basitinte ngeWhatsApp inombolo zethu zithi zona 2024650318 jonga
nyaya iripo ndiyo iri kutaurwa nemumwe wangu Chris Gande yekuti aiwa matambudziko acho zvikuru muno muAmerica matiri takaitwa hedu kurombora kanaka kuti tiri kugarawo muDC munowe zvakare mune muzinda weZimbabwe vazhinji vanenge vachibva kune maya matunhu ari kunze kweDC vanotofonawo kuno kustudio 7 nekuti vhunza ndimuri pedyo tiri kuedza kubata muzinda kuburikidza nefoni kana nhare mbozha dzavo dzatiri kuwana asi hadzisi kushanda kana kuti hadzidayirwi tiudzewo kuti zvinhu zvakamira sei tozovaudza kuti takanzwa kuti nhare hadzisi kushanda tanga tisingazivi kuti matambudziko ekukundikana kwehurumende kubhadhara zvimwe zvinhu kusvikira tazonzwa hurukuru yakaitwa nezuro naambasada Bima nekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika pavakataura matambudziko iwayo zvakureva kuti matambudziko anga achisangana nevanhu vazhinji ekukundikana kuti vanga vachifona kuembasi vachishandisa landline namba dzinowanikwa yanga iri dambudziko dzimwe nguva remari nokuti hanzi navabima takatora matanho akati wandei ekuedza kudimura dimura zvinodya mari kuitira kuti zvinhu zviedze kufamba negwara riri nani hanzi kana vashandi takaedza zvakare kumisa misa vamwe mabasa kana kuva shandura shandura mashandura avo kuitira kuti zvireruke chandisingazivi Gande ndechekuti mutemo zvakaita semuno muAmerica embassy inofanira kunge ichipawo mabasa kune zvizvarwa zvemuno muAmerica zvinofanira kunge zvichishandawo kuembassy mihoro yavo unofunga kuti iri kubva futi kuZimbabwe vachinzi torai futi macredit card iyo vachisirwa mari dzavo
ngapfo lami asazi kuti kuhamba njani jonga kodwa esikwaziyo nje ikuti ayi udubo lolu lungani selulukhulu kakhulu asazi ukuthi njengoba wena uke wakhuluma lo mela ikomiti umnumzana Paratha njengoba simkhangelela ukuthi sizaxoxa laye ingxanyuza sitshela yena ukuthi kuhamba njani
ndizvozvo regaitwa kuti tinani parunhare nekuti nhare dzinenge dziri kuti netsei tiri kuedza kuti tibate Honorable Kindness Paratha vanove mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezano PF tichiedzawo zvakare kubata vaDen Moyo vari muno muAmerica vanove sachigaro weMDCT USA province kuSouth Africa tiri kuedzawo kubata vaDewa Mavinga vanove human rights lawyer Gweta rinorwira kodzero dzevanhu pamwe navangabuto mabhena veZimbabweans in South Africa Association vari sachigaro ndovanhu vatiri kuedza kuti tibate tipinde navo muchirongwa ndinoimba nhare dzinenge dziri kuti netsei Chris.
Yeah, jonga, we are certainly having a problem with our lines, but please just keep trying or just send us a message on WhatsApp or a text message, and then we'll try and call you right back. And the number, we'll keep repeating it so that you get it and call us. The number is 001-202-619-2077, and that's a direct line, of course. And if you want to text us or you want to send a WhatsApp message, the number is 202-465-0318
jonga. Patambotaura na Honorable Paratha tavabvunza nezvematambudziko iwaya ari kuwanikwa maembassy vati zvakaita sekuti maembassy kana mizinda iwo inge ichivandudzwa nokuti komiti yavo yakamboenda kuEthiopia kunewe kwatanzwa kuti kune mumwe muzinda unenge uri kuda kugadziridzwa weZimbabwe hanzi takapa recommendation yekuti zvigadziriswe asi nanhasi hakuna chati chagadzirwa vari kuti iwo dambudziko nderekuti Ministry of Foreign Affairs kana kuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika handiro rine zvivakwa rinotobhadharawo mutero kuzvivakwa uye zvivakwa izvozvo kubazi rezvekutongwa kwematunhu riri pasi pavasevhi akasukuwere Saka bazira vakasukwere ndo rinofanira kuti chiona kuti mizinda iyo yagadzirwa here kune mizinda inenge yakatengwa neZimbabwe mabuilding zvirwakwa zviri zveZimbabwe zvanzi zvakuparara izvozvo. Bazira vakasukwere ndo rinofanira kuti chivaka kana kuwakurudza. Kozotiwo ndofunga nyaya dzekutsvaga kuti tawana pamwe pekuti rende kana pakachipa. Vanenge vachizongotaurawo zvakare ndofunga bazi iroro kana kuti rezveupfumi ravachina masa nondorenge rakuzopa mari kuti pamawana mari inokwanisa kunge ishandiswa ndeii. Asi tinonzwa kuti haiwa zvinhu hazvisina kumira zvakanaka kana ivo vaparadza vabvuma kuti haiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mufananidzo weZimbabwe uri kupendwa kunze uko hauna kumira zvakanaka. Zvinove zvavari kuti haiwa tichagara pasi svondo rinouya na Honorable Chinamasa gurukota rezveupfumi kuti tione kuti matanho apa havangatora kuti pagadziriswe bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika reforeign affairs riwaniswe mari yekubhadhara mizinda kuitira kuti mabasa anga achifamba. Zvatoda kunzwa kwamurimi wana Zimbabwe ndezvekuti imiwo matunhu kana nyika dzamuri kusafambiswa zvakanaka kwezvinhu kuma embassy zviri kukanganisa iwo zvakadi, zviri kubatawo sei, pindai muchirongwa.
Yes, Jonga. Yeah, I remember a few months back when there was talk of the Zimbabwean embassy here in Washington D.C. being sold.
Ndizvozvo. Hatina kuzonzwa chete kuti muzinda wavo wakazotengwa here uye zvikonzero zvipi zvaita kuti vade kutengesa. Maybe it's part of the restructuring exercise that Ambassador Bima was talking about, because he was quoted in the Herald as having said that they tried to take all the necessary measures to make sure that they improve the services. If it meant cutting the manpower and even cutting allowances and all that, I think those are some of the measures that they are trying to come up with.
Yes, and also, you know, I know in some African countries we have, you know, like what Ambassador Trudy Stevenson is doing, where you have an embassy that caters for three or four countries, you know. I think that should be one of the strategies that they should be looking at, because it surely cuts down on the cost. Because if you look at right here in the United States, you find we have two embassies. In South Africa, too, we have two.
Yes.
So it's a duplication and it should be costly.
That's true. Regai timbokupai hurukuro yatamboita na Honorable Paradza veZANU PF vari zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yedare reparamende pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Takanzwa nyaya iyoyo inova isiri nyaya yakanaka yandingangoti inosiririsa yekunzwa kuti mizinda yedu yakamirira nyika iri kune dzimwe nyika takuto torwa kuendeswa kuvatare dzimhosva nenyaya yekuti marende asi kubhadharwa. Saka izvozvo takazviudzwa nezuro. Saka isu tichataura navachina masa, svondo iro riri kuuya iri, komiti yangu ichasangana navachina masa kuti vatiudze kuti nderipi danho ravari kutora, kuitira kuti tisawana zvinhu zvakaita saizvozvo zvichiitika kune dzimwe nyika, nekuti hazvipe chimiro chakanaka kunyika yedu yeZimbabwe. Saka tichavakumbira kuti vatibatsire oro kana kuti vabatsire Ministry of Foreign Affairs nekuvapa mari yekunobhadhara. Saka tichakumbira vachina masa kuti vape Ministry of Foreign Affairs mari yekunobhadhara marendi acho ari kudiwa aya, nekuti izvi zvinganyadzisa nyika zviri kuitika izvi. Saka ndozvatichaita svondo rinouya.
Asi tinonzwa kuti mari dziri kudiwa mumizinda yakasiyana-siyana imari dzakawanda zvikuru, nekutatarika kuri kuita bazira vachina masa kuwana mari muhomwe yaro. Mungaona here vachikwanisa kuzobhadhara zvinhu zvichigadzirisika?
Iye zvinezvi zvinhu zviri kunetsa muno munyika. Saka handingadi kuti nditaurire vateereri kuti vachina masa vachatipa mari yekuti zvibhadharwe izvi. Kwete, nekuti mari yacho hakuna. Saka vachaita pashoma pashoma nepavanogona napo, kuitira kuti tikwanise kubhadhara kumagariro edu ekune dzimwe nyika, kuri kuita vashandi vedu vari kune dzimwe nyika, vakatimirira kune dzimwe nyika.
Kune vamwewo vari kuuya nepfungwa dzekuti ko Zimbabwe yadei kungovhara mimwe mizinda kuitira kuti matambudziko yaadererewo. Tinoona zvakaita semuno muAmerica mune mizinda muviri, uri muDC nekuNew York. Padei kungosara kana mumwe chete uri kuNew York unomirira nyika pamwe chete neUnited Nations? Munotii nemaonero iwa?
Chinoitika ndechekuti mizinda iyi yakamirira nyika yeZimbabwe, ende munhu anoti mizinda ngaivharwe uyu mizinda ngaivharwe mizinda ngaivharwe ndi president hakuna umwe nekuti vanhu variko vakamirira president vamugabe saka ini handingakwanisi kuti nditi mizinda yakati ngaivharwe mizinda yakati ngaivharwe takambotaura nezvazvo asi izvozvo zvose izvozvo zvinoitwa navamugabe ndivo vanoti aa uku ndakuvhara uku ndakuvhara uku ndakuvhara
yebo ke jonga ingxoxo leyo ke yenziwe ngujonga ekhuluma ke lo mnumzana Kindness Barata yena ole onguye umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lapho ubechasisa yena ukubana udubo lolo esikhuluma ngalo olokusilela kwemali kakhulu ema embassies emazweni achiyeneyo solufike ukuthi banga esibi kakhulu kodwa uthi yena bazazama ukuthi bakhulume lo mphathi ntambo wezenotho umnumzana Patrick Namasa ukubana aphathise kudaba lolu njengoba lizwile umunye wami lapha uJonga ubuzile ukubana yena kanti vele kuzayenzakala njani njengoba kulalokhu esekade sike sakhuluma ngakho ukubana kule zigodlo ezimbili lapha eAmerica kuthi akusoze naku wasesithi yena uParatsa hayi yena kalawo amandla wokuthi kususwe ezinye izigodlo ngoba ke izigodlo lezi zimele ilizwe jonga
wangu gande tawana mumwe wevatatitarisira kuti tinge tichikurukura nawo pachirongwa vangabuto Mabena welcome to Studio 7 Live Talk Mr. Mabena.
Thank you so much, evening to the listeners and to everyone in Studio 7.
Thank you so much. You are one of the Zimbabweans who try to make sure that Zimbabweans living abroad have what it takes to be in touch with the embassy and in touch with the government and make sure that whatever they do, you represent them. They are represented. That's why you are one of the people we decided to invite here as one of our guests for this discussion. The discussion centers on the move by some countries or some companies in some countries to take to court Zimbabwean embassies in London, in New York, and Hong Kong. And also, we have had many issues pertaining to problems facing Zimbabwean embassies worldwide. What's your view on this topic, Mr. Mabena?
Well, firstly, we know that the Zimbabwean government is broke, is having challenges in maintaining its foreign missions abroad. But specifically for South Africa here, we have the consulate in Johannesburg, we have the consulate in Cape Town, and then we have the embassy in Pretoria. The consulate itself is of good service to the public, to the Zimbabwean public, because firstly, if I'm a Zimbabwean, I want to get married to a South African, I need the services of the Zimbabwean embassy, of the Zimbabwean consulate, because firstly, one would have to be issued with a letter, non-marriage certificate letter in Harare, issued by the Office of the Register General. Once we have that letter, you therefore need the services of the consulate because the consulate have to confirm that that letter is authentic so that you can take to the Home Affairs in South Africa and go on with your marriage processes and so on. So if that service is no longer available, it is going to disadvantage a lot of Zimbabweans. We need that service. Secondly, if a Zimbabwean in South Africa loses a passport for one reason or another, they need to be in touch with the consulate for them to be issued with another travel document. If, say, someone passes on in South Africa, we need the services of the consulate. All these services are not for free. We are paying for these services. So I believe that the consulate in Johannesburg can be sustained by the money that are accrued from the Zimbabweans, the general public, that require such services. Because it is always paid Monday, Tuesday, they open Monday, Tuesday, Thursday, Friday. But it is different with the Zimbabwean embassy in Pretoria because these services that serve the public are not available at at the embassy. The embassy is designed to engage with the South African government, the business community, to promote Zimbabwe as a friendly investment area for South African companies that want to go to invest in Zimbabwe. We all know that the environment currently, both economically and politically, the environment is not conducive for business people in South Africa and elsewhere to go invest in Zimbabwe. We are sitting at a situation where we don't even know the multi-currency regime, where we are going, whether it is going to remain there, whether the bond notes are going to come, and what does it mean to an international business person who wants to invest. So because of lack of competency, you are basically driving out your potential foreign investment investors who might want to invest in Zimbabwe. As a result, the government, therefore, will not have money because there's no investment. You know that in 2013, the ruling party, ZANU-PF, promised the 2.2 million jobs. They are yet to deliver on their promise, and then all signs indicate that they will not deliver. So if there's no production in Zimbabwe, there's no way where government will get money to maintain all these machines. But I'm basically saying that the consulate in Johannesburg, in Cape Town, services the ordinary Zimbabweans, and we believe that it can be maintained by the money that the ordinary people pay. We might be different from, say, in Japan, where you might not really have Zimbabweans who might need on daily basis consular services. Ourselves here, we're a huge community. Media estimates that we are between 1.5 to 3 million Zimbabweans in South Africa. So all these people, they need the consular services. But what I've seen is that we normally then go to the embassy for joy and so on, but the consular, every Zimbabwean needs these services.
Thank you.
And by the look of it, from what you are saying and from what we have read in the newspapers about how the, you know, cash shortages are affecting the government and the operations of the embassies, what has been the effect on the South African embassies and consulates?
The Zimbabwean embassy in Pretoria, it is not readily available, or it doesn't appear to be serving the public. So therefore, if a continued existence does not benefit the public per se, because it is seen as an office or as a mission that is meant to promote investments between South Africa and Zimbabwe. Government to government relationship, because all these are done through the Zimbabwean embassy. Yes, of course, they've got also a department which looks into the number of Zimbabweans that might be arrested. Because the last time we went to the embassy, they were telling us, I think it was last year, they were telling us that there are over 3,000 Zimbabweans in jails. They also have to visit them. But in that service also, it tends to be done by the consulate, because if people are arrested for being illegal in the country, sent to Lindela, it is the consulate that then provides those services. If Zimbabweans are in jail, it is and their families should be notified of that, or someone dies and then this person does not have relatives but is identified as a Zimbabwean, the consulate then provides those services to try and identify that this person is a Zimbabwean and try to establish whether they can link with their families back home. So this is why we're saying the Zimbabwean consulate plays a critical role in servicing the public, but the embassy itself is not seen as friendly or providing any services that are needed by the public. So it then remains a diplomatic mission, so to speak, in the true sense of the word, that is then linked with the South African government, it links with the foreign business people who might want to go and invest in Zimbabwe, making that information available.
Thank you, Mr. Mabena. Please stay on the line. Let me just take a caller. Tine muteereri mukoma Elias Makadi.
Mwerite mukoma.
Mukoma ndimi maita basa nekupinda pachirongwa. Nyaya tiri kukurukura mainzwa iyi. Ndinoona munogona rurimi rwese, Shona nendevele rovaitinzwe.
yeah, ichokwadi izvi zvakati omei baba pano zvakafanana nezve pakushaika kwamaruku baba. Life is a bit difficult for us at the moment. Just was like 3 weeks back, I was little bit for the view. Kundonotorisa mwana mapapers. Even the services that they are giving those people, you can see with these people that are struggling, they are not getting their money. That is the major problem. Even the way that they are working now, unotaonti running very, very slow, baba. Kutova pusha ka. Unungotaonti ntukuomesira muna. Atorine stress mpongwa taki. Kuyemba squash.
Zvekuti dai paine mukana wacho kwa muhomwe maitopedzera machipinda.
That would be the only solution. Baba Bozo katarita kuti I was there by around 9. Vanenge pasina kana queue yevanhu, but unotaona kuona kuti these people havatorina energy yacho yekushanda, just because they don't have mari kana kuti something chirikutovatambudza vanhu vavo.
Saka imi pamazonzwa nyaya iyo yokunzi matambudziko aya ari kubva mukushayikwa kwemari nehurumende, uye harisi dambudziko remusouth Africa chete, idambudziko remaembasi akawanda pasi rose. Makurudzirawo chii chamungaitaura kuti dai matanho akati aitwa?
Yeah, apa tandinokurudzira ndechekuti may the government try kuti ibhadhare vanhu in time to bonus, like more probably the problem that you are having in our country. Our own government is spending money on the things that zvatisingafaniri kushandisa. Handi tika. Both makatarisa several things zvavanotenga nemari dzavanoshandisa kupa vanhu vachiita zvisina basa rese. Dai vabhadhara vanhu mari vakwanisa kuita mabasa. Both the more vanhu vakapiwa mari vanokwanisa kushanda. Both even in pandiri kushanda right now, ndakasabhadhara, to be honest, ndinoita go slow. Yeah, so the government yedu ngaitirai kuva nebudget yekunzi budget ndemari yemaembasi, budget ndemacivil servant, budget ndeyekuzvipatara, budget ndeyezvakati. Country yedu inokwanisa kurarama takadaro. Manje takangoti mari inongonzi iyi ndeyekungoti tipe vakomana kuti vamhanye murodhi vanodai, so nemari ndeyekuti vakomana vanoita so, hapana kwatinoenda. Country yedu tinoramba tiri pa 0.000 poverty.
Asika mukoma kuti paitwe budget hunge paine chapinda muhomwe. Zvino apa pane pasina chiri kupinda muhomwe hurumende.
Problem, the major problem ndeyekuti vachina masa iyi indigenization yavakataura, black empowerment, ma 60% avari kutaura. Hapana investment inouya baba mukoma, hatidi kunyeperana. There is no one anobvuma kuti inini senine example ke mwana munyika chemchem ndouya ini ndonzi ini ndobring ndounza ma machines angu ndounza everything munyika. Mumwe munhu just from nowhere otora pa percentage akawandisa kudaro. Atingadaro ngavatore iri tax, vatora kuti tax 14%. It's reasonable. Vanhu vanouya kuzoinvesta munyika medu. Manje takatara ma percent ari kunzi ari kudiwa. It's too much. No one will come munyika at all.
So mnumzana Elias kunjani?
Yebo, kuti kunjani kuti?
Hayi, siyaphila. Usuke wadivana yini lo dubo lokubana ufuna ukuthi usebenzise kumbe uthole uncedo esigodlweni se-embassy kuyehlula?
Ya, vele ngifike khona, should be three weeks back. Ngafika khona ngithole abantu nje ngendlela abasebenza ngakhona, bayakhombisa ukuthi uluthando ngomsebenzi abasenalo. Ngincathi mhlawumbe baswele imali, abanikwe imali zabo ngesikhathi siphelele, ngesikhathi sifanileyo. Uyafika nje uyambona umuntu umbuke nje umnika ngamaphepha naye uyakhombisa ukuthi hayi lo msebenzi ngiyawenza, kodwa khona okunye ungahambe kahle kungalunganga. So ngibengicela nje i-government izame nje ukuthi ilungise i-budget noma ukukhipha lawa ama-indigenization la bakhuluma wona ukuthi siyawafuna ama 61% and the stuff nase-country yethu, angeke sikwazi ukuphumelela masenza njalo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile, ube lelanga elihle.
Hayi, sibonga mina bhuti.
Yeah.
Okay, sure.
Yeah, sike saxoxa lo labantu lapha sibabuza ukubana bake bathola yini udubo ngenxa yakhona lokho kwenzakalayo. Asizweni ke kwenye ingxoxo esilayo.
I-embassy yethu ayikho efficient. Indawo enzima ukuthi uthole abantu ngoba kwezinye isikhathi uyachaya ulombuzo abaphendula ifoni. Nxa ufika khonale ufike bakumise kulela ngengafika bathi sicela limele ngale kulabantu bemzini. Angithi lathi ngabantu bemzini. Kulomngane okade ehleze emelele i-passport yakhe besifikile khonale. Ihleze insuku yabona bemelele inyanga. wachaya wachaya uthi ah sendilokhe ngichaya akulamuntu ophendulayo bengicela ukuthi uyeni ngicingele ukuthi ipassport yami ngingayithola njani ngafika ngafica kukhiwe kungela muntu
wacina usenzani ke usekhona ngani
ngathi mile kwakulomnyu baba ngazi ukuthi isikhundla sakhe ngesani kodwa wayelamakhe wamvulela wathi ngiyena ume phakathi wasengceda ngokuchayela umama lo kwakumelabe lapho umama lo wathi ah mphumile ngaye ebhanga futhi umuntu angaphuma ebhanga achiye kungela muntu okhangeleyo ngesikhathi somsebenzi ngacina melele ngiyabona kwadlula ihola wakhona ephenduka ngase ngiyiphiwa ke and ngibona ukuthi umuntu yena lo engacina ngikhulumelayo ayisuye kwakuvele emela bekhona kwacina kubuye omunye umuntu so ukuthi lo wavele wahamba wahamba ihambo zakhe ngesikhathi somsebenzi
ye nxa sukangele wena kujalo ukuthi abantu bahambe khona ngale embassy bathola abakufunayo kambe khona vele oyabukudinga kuyabe khona yini njalo kunceda ngani kuba lesigodlo seZimbabwe khona bemele
uyabufisa ukuthi ukubuze kumbe bakuncedise ngamaphepha lawo kumele ukuthi agcwaliswe kumbe ukuthi ulungise ze passport but into eziningi abazenzi lapha kuyabe kuyikuthi ayigcwalisa lapha kuzathunyelwa ekhaya kumbe uthole umuntu oza kuhambisela khona ekhaya imsebenzi yabo abayenzayo imlutshwane lakho isikhathi abasipha sona silutshwane abasebenzi ngesikhathi engathi singanceda abantu ngoba ukuthi bavule isikhathi esifitshane but ukuthi ubafice labo bengekho ngesikhathi leso obadinga ngaso
ungathi wena ongabe ukudinga kusigodlo seZimbabwe eMelika uyabudinga uncedo olunjengani ikakhulu
ikakhulu ku renew passport I think into abantu abaninga bayilandayo
lo ke ngonkosazana Musa wenkosi obexoxa lo Gibbs Dube bexoxa ke ngodaba isilalo lamhlanje egudwini udaba lokusilela kwemali lingakhohlwa ke balaleli ubana lingaya ku Facebook lapha lingasibona kuhlelo lwethu liyaya ku www.voandebele.com leyo ke i website kumbe i www.voashona.com njalo sikhona la ku www.voazimbabwe jonga
wongu we are now joined by human rights lawyer Mr. Dewa Mavinga who is based in South Africa. Mr. Mavinga, welcome to Studio 7 Live Talk.
Hello, thank you, Jonga. How are you guys?
We are doing fine. Thank you for joining us. We are discussing about the problems that are facing the Zimbabwe government that are now spilling to embassies where embassies in London, Hong Kong, New York, and another named country are being dragged to court for failing to pay rentals. What's your take on this?
Well, the biggest problem with the government of Zimbabwe is that of government programs that are based on primarily political considerations and patronage and not on the needs of the country of Zimbabwe. To begin with, Jonga, it is obvious to anyone closely observing Zimbabwe that for a small nation with a small budget like Zimbabwe, we do not need those many embassies. Remember, Jonga, that the bulk of the money, state revenue, over 80%, almost 90 now, goes towards paying civil servants. Where have you seen a country that develops on the basis of paying salaries on alone? So it was clear and inevitable that at some point the government would fail to pay for the embassies that we have, many which are not necessary, are not needed, but are put there in order to have relatives of the political elite having something to do. Now they are failing to pay rentals. Now they are being sued in those countries. It's shameful. But then again, the ZANU-PF government never operates on the basis of pragmatic or proper thinking. Their basis is patronage, corruption, and nepotism. And this is why we are in such a huge mess. We do not need all those embassies. What for? Tell me, Jonga.
Thank you so much. Stay on the line. We have a caller, Chris, then we'll go back to Mr. Mavinga.
Yes, Jonga, we have Mr. Dube in South Africa. Kunjanba?
Tinofara, Magadio.
Tinofara, Jonga.
Muruda usa kutishandisa rurimi rupi, chirungu, ndebele kana chizezuru?
Ande zvedune chizezuru ndokiya kihango zvese but chizezuru ndondataura zvandinoda zvishoma.
Chizezuru munokiya muchikinura zvimwe zvimakakiya mukinure.
Ichokwadi baba.
Aiwa pakanaka. Nyaya yatiri kukurukura ndiyo yekuti matambudziko eZimbabwe taingofunga kuti achangoramba ari munyika imomo, zvino anenge apinda nekune dzimwe nyika kune mizinda yedu. Patinonzwa kuti mimwe mizinda yakutoendeswa kumatare nenyaya yekunikana kubhadhara mitero yezvivakwa zviri kushandiswa, uyewo vashandi vemizinda iyoyi vari kunetsekawo nenyaya dzemihoro. Tinonzwa kuti mari dzavo dzaakutobva kuZimbabwe dzoiswa mucredit card vozoshandisa credit card rekunyika dzavari. Munoti nezviri kuitika izvo?
Chokwadi baba, ndofunga tinongo tikatarisa zvaitaurwa nema politicians kana kuti ma oppositions achipawo muono yavo maringe nezviri kuitika munyika kana kuti neupfumi, zvinhu zvinenge zvichiignorwa zvazvo. Asi chokwadi ndechekuti panenge pane chokwadi mukati, zvokuti kana dei nyika yedu yaikwanisa kuteerera kana kuti vatungamiriri vedu kana kuti vakuru vedu kana kuti maruling party vaiteerera, vaitorawo mazano anovaka nyika kubva kuna vamwe. Zvino tinosonyara chaizvo semazuva akapfuura tichinzwa kuchinzi muzinda uri kuda kudi, uri kuda kune mamapudizaenzindemuno mari kuda kutengeswa mamachinzi, zvikazodi nyika yatadza kubatara zvikazodi. Zvinhu zvekuti zvinenge zvichitanga hazvo zvokuti vanhu vari kutamba, asi chokwadi chachachi chekuti zvinongozobuda pachena zvichitiomera nokusingaperi.
Imi muri munyika ipi mukoma?
Ndiri
muSouth Africa. Tanzwa vamwe vatinavo vari muSouth Africa vamabhena vachiti kuti mizinda mimwe iri kana kuti maofisi maduku emizinda atingati maconsulate ayo avharwe, zvinoomesera vana veZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa, nekuti muri kukwanisa kuti kana muchida kubatsirwa panzvimbo yekuti mumhanye kuenda kuembassy kuPretoria, munogona kuenda kuconsulate kuCape Town kana muJohannesburg mamune muri. Munoti muchiti ngazvivharwe?
Aiwa, isa tibotodoti zvivharwe zvinhu izvi nokuti zvinotibatsira singamboiti. Saka chatinotorwa nacho ndechekuti mari zvayo tinonzi hatina mari, asi tikanzwa mafigures emari ari kushanda kana kuti mari dzinonzi dzakashandiswa kuburikidza neuori imari yakawanda zvisingamboiti, zvokuti dei mari iyoyo yaishandiswa nemazvoka pasina badambudziko ose mamwe atiri kutaura nezvawayo.
Okay.
Nyika yedu yakapfuma chaizvo, tarisai muone mabhilioni mamwe anotaurwa nezvavo. Iye zvino tonzwanzwa naJonathan Moyo vane zvavo zvavakashandisa, tonzwa kuti vana vakasukuwera. Saka mumwe nemumwe minista kana akaita zvinhu zvakadai theni tinogwadama chete, hakuna kwatinoenda. Saka nyaya iripo ndeyekutosimbirira kuti vari kunzi vose vane uori ngavabatwe,
vasungwe. Aiwa, alright, mukoma
vasungwe.
Maita basa mukoma Dube, regai tipe mukana kune vamwe. Hatina vamabhena vari parunhare. Vamabhena munogona kungoti dimuka 30 seconds tivataenda kune vateereri vana Chris, then obva adzoka kwamuri vamabhena.
Uyaxolisa mnumzana. Ulimiso
lokhu akuzwanga kuhle, ngiyaxolisa
baba. Okay. Hayi, ube buza lapho Jongo ukuthi so lokho kukhulunywa ngabanye abalaleli ukubona njani, kukhona yini lapho ongani uyavumelana kumbuya aphikisana lawo?
No, ngiyavumelana lakho awukhulumayo uMavenda uhluphe silalo igovernment ngendlela eqhuba ngakhona. Kodwa njoba sisisho ukuthi nxa kuvele kungelamsebenzi elizweni lakithi, akukho lapho ongavela khona imali. Kumele, ngoba into vele sokumele siyenze ukuthi kumele nxa sifunda into zihambe kahle zitinte uhulumeni, ngoba vele uhulumende weZimbabwe okhona weZANU-PF akulanto entsha angabuya nayo. Akulamuntu ole 93 years ongabusa kuhle ilizwe. So ngoba nxa silokhu siqhubeka kwiZANU-PF lokhu ibusa, ilizwe lethu kuyaqhubeka kuvalwa ama-embassies wonke abasebenzi bakahulumende amatitshala amanensi bakwehlule kuhona ngoba akekho umuntu olemali ongahamba ayehlanyela imali yakhe kubusa ibandla elikhona lakhathi esizanu p f yikho okumele ukuthi abantu bezimbabwe kumele sibambane sikhiphe izanu p f embusweni kodwa futhi njengoba ngijhile ukuthi lapha e-South Africa i-consulate ngiyamuzwa umfowethu ukuthi ethi yena bayahlala isikhathi kwamanye ama-consulate ama-services angikhona engaqondanga kodwa into ekhona yokuthi at least kunomsebenzi thina abantu esiwufunayo e-consulate bese kuhlutshwayo ukuthi abasebenzi ngabala moral ngoba kabaholi imali okumele bayihole okwenza ukuthi singasatholi ama-services ayiwaqondileyo yikho ukuze sithole ama-services aqondileyo yikuthi abasebenzi basebenze bele moral ukuze basebenze bele moral yikuthi kumele bahole ukuze bahole ukuthi izanu p f kumele iphume embusweni
hayi kuyezwakala hhayi ungabe ubambile lapho sesilomunye njalo umlaleli umwale urobson mwale kunjani ma mnumzana mwale
yebo ngikhona linjani
siyaphila kunjani ungaphi kwe-South Africa
ngise-Johannesburg
ah okay ungasipha imbono yakho
ya kona ama consulate ayasiza kodwa inkinga ukuthi yona lento ekhulunywayo vele ukuthi kona ukuhulumeni kanamali ngabe unemali into yonke ibizohlala ihamba kahle kodwa into esilimazayo ukuthi uhulumeni kanamali
Yeah. Manje ubona ungani kungaqedwa njani udubo yesiyayibona imali kayikho kodwa kukhona yini ukungenziwa
mina ngiyami indlela angiboni lutho olungenziwa ngoba ngilana eSouth Africa sengiyaqeda 30 years ngilokho engingabona umehluko wenzakala ezweni lakithi kodwa ma ngithi ngibheka iSouth Africa ithole uzibuse nje thina sesathole uzibuse kudala kodwa kuba nomehluko omkhulu kakhulu kunathi thina sehlukeka kunanto esiyenzayo kwelakithi
hayi kuyezwakala
angiboni ukuthi kona kule nto engenziwa ngaphandle kokuthi kuphume nalo hulumeni okhona kodwa lakho akuyona into elula ukususa uhulumeni osesihlaleni eZimbabwe angazi ukuthi sesizothembela kuye uNkulunkulu sengakhitshwa nguNkulunkulu thina abantu magaza hayi ayikho into esingayenza
hayi kuyezwakala sibongile kakhulu ngombono wakho
hayi nami ngibonge kakhulu
We would like to advise our listeners, Jonga, to get in touch with us on Facebook. I have a message here from one of our very loyal and ardent listener, Zoba the Best. And he says, if the ZANU-PF government problems are now creeping outside Zimbabwe and are now becoming a worldwide embarrassment that's being reflected at Zimbabwean embassies across the world. This obviously further shows that President Mugabe's ZANU-PF government has failed its people and needs to admit they need help and have failed its citizens, period. ZANU-PF is stuck in an irreversible quagmire and should admit and seek transitional government help from the opposition parties to help stabilize the country like the MDC did in 2008, Jonga.
Mashoko akakomba haikurudziro iri kupiwa nemuteereri wedu regai tiende kuna mukoma kuna vamavhinga tisaitaenda kuna mukoma Steven Stole vamavhinga kungotide kuti mashoko enyu amataura murimi rwechirungu tanzwa muchikurukura kuti ahori nechizivano ndozvimwe zvishinhu zviri kukonzera kuti matambudziko aramba achienda asi nyaya yekuti kuti mizinda itapudzwe kurudziro iri kuitwawo kana nekomiti yeparamende hanzi vamugabe ndo vane masimba ekuti vharai muzinda wekwakati vharai kwakati munoti
kuti mizinda itapudzwe asi chimwe chinhu chiripo ndechekuti unoona nyaya yezanu p f ndeyekuti vanorarama paukama hwavo nezvekubato kwavo nekupanana mabasa saka maembasi mizinda zhinji yatinayo iyi kunenge kuine momo nefararira yevanhu vasina chavanenge vachiita mumwe anenge achinzi dimisteri atashe mumwe akanzi economic atashe mumwe akanzi secretary mumwe akanzi receptionist mumwe anobika tii mumwe anodayira foni vanofanira kuti vafambirane nenguva iko zvino ndiani anoda kuti aite sashe ane achinzi anodayirirwa foni ngavasiise vanhu vakawanda vasina zvavari kuita vari kudya mari yehurumende mahara kusare vanhu chaivo chaivo vane basa pakangonzi ambasada zvichida nevamwe vaviri vatatu kwete kuti muzinde wezimbabwe kunenge uchiita kunge wasvika kumbare iwo wapinda muwashington dc kana kuti munew york kana kuti kugeneva kana kuti kulondon vanhu ivavo vachiitei zvinobatsirei saka pane mashoko akasimba ipapa pekuti ngatibisei mimwe mizinda chokutanga chepiri mizinda iyoyo iripo vanhu vakawanda vaseta vanoita vamwe vasori vanokosoka vachikwira nekudzika kuteera vana vezimbabwe vari kuzvishandira ngavabve vadzoke kumusha uku vasake mabasa muharare
aiwa mashoko makukutu vamavhinga ramba yenyu muri parunhare Christina mukoma Steven Stole vatambotibatisei parunhare zvakare vari musouth africa tipei pfungwa dzenyu mukoma Steven aiwa tiri wapenyu kwakadii kusouth africa mukoma
kunokuinani ini pfungwa dzangu dziri kudzira kudaio dai hurumende yadzisa nhamba yemamps mumadistrict ekuti ndo vari kutora mari yehurumende nemasenators haana zvaari kuita ndo kuri kuperera mari ikoko dai varijusa mamps each district ive ne1 mp not 3 mps or 4 mps ndo kuri kuperera mari ikoko nokuti maembassy vamiriri vevana vezimbabwe vanazimbabwe vari kutambura vari kunze kwenyika saka vachaenda kupi ndiani uchavamiririra
saka tomboti tine matunhu gumi munyika muri kuti kuitwe mamp mangani
zvaitogumi kumukadaa kubva pa1980 ne1 mp padistrict
zvino kana makati 1 mp padistrict zimbabwe ine madistricts akati wandei handizivi hangu taangasvika kumakumi mashanu here kana kudarika akati wandei madistrict tisingatarise maconstituency asi ndofunga makati henyu dai taita kuti vasati constituency yega yega yaita mumiriri asi vongotarisa district kuti district rakati mutoko yose yoita munhu 1 murehwa yose yoita munhu mumwe chete uzumba yoita munhu mumwe chete uzumba maramba pfungwa yoita mp mumwe chete ndofunga pamwe ndokurudzira yamuri kunga mungasvitsawo ikatambirwa iyoyo nokuti tinoona kuti zvakaita sekunharaunda yekwandobva ini kune mamp kuna mp ari muuzumba kuna mp ari kumaramba kuna mp ari mupfungwe murehwa ndofunga ine mamp matatu kana kupfuura mutoko ine mamp handizoi mangani mutoko south mutoko north nezvimwe zvakadaro
asi kana mukataza kubva pa1980 mamps angamashoma neikonomedi yanga ipa sebo asi tivatangotanga nyaya yekuwanza mamps mamps ari kutora mari yakawanda right maseneta basa ravo nderei
saka mukoma Steven muri kuti here tika hurumende yakatora matanho iwayo yekuti yadzikisa uwandu hwemamp nezvimwe asi maembasi oramba awo akavhurwa akawanda kudaro
kumaembasi kumanje nokuti onai kuti vana vezimbabwe hakuna pevasiri vana vezimbabwe vadzoke kunyika vana vezimbabwe vari kutambura
aiwa maita mukomwa ii pfungwa yakanaka regai tisiwo mudare tinzwe ichizeiwa Chris mukoma Steven Stole is saying that why can't the government reduce the number of members of parliament and senators like in 1980 there were very few senators and members of parliament
who
were running
and so was the population
and so the, yeah and that's one factor but also today I was reading an article about South Sudan where the president Salva Kiir is mulling up adding some more states in the country. I think that's one way of governments to consolidate power, because in Zimbabwe like in 1980 only have we had in Murewa South and Murewa North and Uzumba Maramba Pfungwe and part of Murewa it fell under one MP. Then they like came up with new constituencies Uzumba, Maramba, Pfungwe, and now they have, instead of one MP, they have four or five MPs. So That's one of the problems that maybe Mr. Mgoma Steven is talking about. But you can ask Mr. Mabena. And,
Mr. Mabena, what do you think of that?
Well, I think the issue is around the production. We don't have manufacturing companies in Zimbabwe. Industries are not running. The industrial site in Dinawa is now state services. We occupy that space. Even if you have had the number of MPs, it does not really have any material effect because you don't have your agriculture that was drafted in 2000. You have no tourists that come visit Victoria Falls and other tourist attracting areas. So the only thing that you need to resolve in Zimbabwe is to resolve the political crisis, the political question that has not been resolved in the last 16 years. Because as we said earlier on, there is no credible investor that can come and invest in a country where their investment is not in that hand. Like we said earlier on, we don't even know when bond notes are going to be introduced tomorrow or not, what is happening to this foreign currency regime, what happens. So we need to build the confidence. And the only way to build confidence to both local and international investors is to resolve the political question in Zimbabwe, is to restore democracy in our country. Once you restore democracy, everything flourishes.
Okay. Yeah, I also had a quick question regarding the number of consulates and embassies. You said you are okay with the number that's currently there in South Africa, these two consulates and then embassy. But is it not a case of going electronic? Because, for example, you know, I know many things that can be done over the computer, but in the, because of, you know, the lack of progress in Zimbabwe, you find you actually have to go there physically. Is that not the case?
Well, you ought to go physically to the consulate in Johannesburg or in Cape Town. We know for a fact that in 2014, when Zimbabweans were renewing their permits, it was now done online. We realized that we still have quite a number of Zimbabweans who have challenges in using computers because people had to now to go and hire people to assist them on with the online application. So this is why that you still have people that will require to go physically to these consulates. I am not sure because at some point the consulate in Cape Town was closed. I think in 2005 or so it was closed. And we then had people had to travel all the way from Cape Town to Johannesburg to seek consular services. We believe that it's necessary to keep the two. But like I said earlier on, that we are the embassy is not really representing us. It does not represent ordinary people. You can't go to the embassy and apply for a child's birth certificate, but you can do that at the end of the consulate, whether in Cape Town or in Johannesburg. You cannot go to the embassy and apply for a death certificate or apply to repatriating if your loved one has passed on, but you can do that at the consulate and other consular services that have been made available to the ordinary people. But like I said, the embassy itself does not serve the public, so to speak.
Thank you so much. But I think those are some of the things that the Foreign Affairs Ministry needs to look at what Chris is suggesting. Because, like, if you compare South Africa to the United States, here we have 50 states. But Zimbabweans in all those states, if they need something that needs them to visit the embassy in person, they have to go to the DC offices or else they do it online. Regaiti mbenda kuna vamavinga kuti vamavinga nyaya iri kutaurwa iyi nevamwe yekuti aiwa ka Zimbabwe ngaifambiranewo nenguva vaite chizvino zvino zvimwe zvinoda kuti munhu aende pauzima zvinogona kuitwa kuburikidza nemadande mutandai
ndizvo zvochaizvo zvinofanira kuitwa nekuti zvizhinji zviriko iko zvino yava nguva yemakombiyuta ava vehurumende zvinobva vachiri kungoshandisa matypewriter mukambozviona kupi izvozvo. Ava vabhena vari kugadzima Zimbabwe ndahagwe nokushandisa makombiyuta kusora kwakati iko kwazvina kunaka kuti tishore vana veZimbabwe tichidaro vanhu vakawandisa vari mumizinda vasina baba vavanoita vari kungotambira mari vachiita kuti hurumende iremerwe saka ngatifambirane nenguva hongu ndirobvumirana nazvo zvakarewo munoona nyaya yakaitorwa yekunzi vanhu ngavaderedze kuna uwandu hwavo chero hwevamiririri mamembers of parliament muzimbabwe mungati henyu vanhu vawanda papopulation yenyika asi tarisai kuti vana chiremba vangaani papa vanhu vega vega pachita chevanhu havatarisi izvozvo chavanotarisa ivo ndiye kuti tinoda kuti tiwedzere mamp vachaza kutarisa kuti vanhu vangabatsirika sei saka hongu mizinda mizhinji iyi haina chairi kubatsira vanhu vanoswera vakangomira muzuva asi mukati vachingoita zvinoitwa zvatinoziva zvinoitwa kumizinda yehurumende kuzimbabwe kuti vakataka kudika 3 na 8 vanozodzoka kubasa na 1 o'clock vanenge vakazara hapana chiri kubuda kutambisa mari ngatibatsirei nyika kwete kuti tirambe tichingokoromora zvikwereti nezvikwereti tichitadza kuenda mberi senyika.
Yes, Mr. Mavinga, just a quick question, Jonga. Mr. Mavinga, what do you think of this issue of streamlining some of these embassies and having as few as possible? Because we have an example in West Africa. In fact, in Africa as a whole, we have some countries where an ambassador is in one country but serving 3 or 4 countries.
Absolutely, and this is what we need for Zimbabwe. But do you know why it is not happening? Because of patronage and nepotism. Because the ZANU-PF government functions on putting its people, relatives and friends in those positions. And this is why they will argue vehemently that they will not want to reduce the numbers. Because they want people to benefit those that are associated with them. But in the interest of Zimbabweans and of the fiscals, yes, we need to streamline, we need to modernize. You cannot have a junior officer in an embassy having a secretary, a receptionist, and what. You cannot have a military attaché, an economic attaché, and all other things that do not make sense in the modern world that we live in. Let us streamline. Let us go online. Applications are made online and processed 24 hours, and people are helped. Not this old-fashioned approach that Zimbabwe is making, which is very costly, because now we are faced with a huge debt because of these unnecessary embassies all over the place.
Thank you, Mr. Mavinga. Stay on the line. Chris, we have a listener from Namibia, Kudakwashe Hove, who says, the news of the closure of our embassies is an embarrassment. In fact, we have one solution. President Robert Mugabe cannot bring any positive change for the country. All those who support him, especially ministers, are caught thieves who want to steal, taking advantage of now too old president. We can say all we can, but for as long as Mr. Mugabe is in power, this is just the beginning of the disaster. My encouragement is for our people to rally behind oppositions and remove Mr. Mugabe and his loyalists. That's Kudakwashe Hove in Namibia.
Okay. Mnumzana Mapena isikhathi iso esingani sesidliwe ngumangoyo. Ungathi fahla nje uphethe ingxoxo yakho.
Senisine calling. Kodwa esikuchoyo yikhona lokho ukuthi ukuze sibe lesithunzi emazweni, abantu basihloniphe, kumele sibe lohulumeni omele izidingo zabantu, kumele kube nguhulumeni owanelisayo ukuthi abafuna ukuthi bafake imali elizweni lakithi, esingathi ngolwasenzini investment, bahambe bayo-investa elizweni lakithi. Konke lokho kumele bakwenze elizweni elikhululekileyo, ilizwe elihlonipha abantu, lapho lamapholisa angasomapholisa ebandleni busayo, kodwa ngamapholisa akhangela abantu ukuthi bahleli kuhle, hhayi amapholisa ashona egijimisana labantu. Nxa abantu bekhuma ngokuthi bafuna utshintsho, amapholisa i-government, uhulumende ethatha imali eseyathenga ama-checka e-Israel ukuthi athele abantu ezitridini behamba bebulala abantu. Konke lokho kongafunakeliyo. Kufuneka ukuthi thina esekunabandla aphikisanayo sike sekele lokhu lokhu sing.
Mnumzana Mabhena isikhathi njengoba ngitshilo singani sesidliwe ngumangoya sesifike emaphethelweni ohlelo lethu. Sibongile kakhulu ukuba lathi ube lobusuku obuhle. Jonga.
Siyabonga kakhulu lathi.
Ngothi notenda zvikuru vatanga tinawo mushurongwa. Tatina vadi wamavinga gweta tinorwira kodzero dzevanhu. Pamwe navangabuto Mabhena veZimbabweans in South Africa Association tinotenda zvikuru nevatereri vakwanisa kupinda muchirongwa wenyu Jonga Kandemiri
and Chris Gande. Good night and thanks to the listeners who came through and those who did not. Let's do it again next week. Good night.